Vagari vanoti havana chavakakohwa gore rino nekuda kwemvura yakawandisa ikanyudza zvirimwa zvavo uye vanotiwo vainge vasina fotereza yakakwana. Vazhinji vevagari ava vave kurarama nekunhonga chibage muminda yevarungu vakasara kuti vararame pamwe nekutengesa kuti vawane mari yekutenga zvekudya zvakaita semunyu, svigiri, mafuta, sipo nezvimwe. Vatatenda Karengeshe vanobva kwamambochundu mumwe avo vari kurarama nezvekunhonga. Vanoti chimwe chibage chavanonhonga vanozoenda kunotengesa kuti vawane raramo.
Zvekufufura iba tichitorarama nazvo ndozvinhu zvekutombotibatsidza panguva ino ichirimo. Tichiita kuti mibitoni zvinhu zvekutibatsidza zvinhu zvakaita semudzimba, soti kana sipo, chimwe chikamu cheupenyu chete chimbofaridza ichocho nenyaya yekufufura iyoyo.
Vakarengeshe vanoti pachibage chavanonhongerera vanopiwa chidimu chepakati chezvavanenge vawana. Amai Clarissa Jokwani vainge vakabereka mwana mucheche kumusana apo vainhongerera chibage mumunda wava James Stanford papurazi reOmega. Vanoti vakazadza masaga maviri vanopiwa saga rimwe chete semuripo. Mutyairi wava Stanford vaLisbon Jim avo vainge vari kumunda netrakta vakamirira kuzotakura chikamu chemurungu pakupera kwezuva vanoti vainge vakarima mahekitea anodarika zana echibage. VaJim vanoti vari kuyamurwa nevagari vemaruzevha akavapoteredza kunhongeredza chibage icho chinodonha pavanenge vachikohwa nemuchini weharvest.
Anga singambozvigoni kuzanga karova ndi 580 hectares echibage akaiko zvinhu zvimagonyeta aendesa inhereraenda nhasa 115 30 tani.
Vagari ava vanoti havanhongerere chibage muminda yevarimi vechitema sezvo pasina chinosara. Apo vagari vemumaguta vari kuchema kuti upenyu huri kuramba huchioma zuva nezuva, zviri kuratidza kuti munyika yose hapana kuri nyore kurarama. Mumiririri webazi reUnited Nations reWorld Food Programme WFP munyika vaEdiro vanoti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete mumaruwa vanoda ruyamuro rwezvekudya gore rino zvikuru sei pakati pemwedzi waGumiguru kusvika muna kurume gore rinouya. Nyaya yekuti vamwe vari kurarama zvakaoma iri kuuya panguva iyo hurumende iri kuti gore rino nyika yakakohwa pakuru pasi pechirongwa cheCommand Agriculture. Ndakamirira Studio 7 kunyamakate Hurungwe, ndine Arthur Chiguriwa.